the mama. Duri ndo dzura ndaseza ndahumbura ndawana zofanela uri ndiva mwari liruimbo ngauri vone mawe vatova mubebi vukati yava bebi nau kuti vunzi ndi mutuku vuchiona muzimu ndasara navone mawe vuva machiwisa vasineti vuva machizama vasineti vutira rine vanhu vavo risirari na ndara ndi kulivuwa mawe mama.
Bambi, I'm a fan of you, I'm a fan of you.